Pane zvinhu zvakati kuti zvogona zvichiitika kuburwa yoko. Chokutanga ndechekuti kurelaxwa kwakaitwa maconditions edu elockdown. Kugona kunge kwakaita kuti vanhu vachitandavara varelaxe mwoyo yavo, varelaxe mamajors atakagara taisa panzvimbo yokudzivirira COVID-19 akafanana nokugeza maoko, kumaintaina social distance, kupfeka mamaski, kusamhorosana nemaoko, kusambundirana-mbundirana, kusaungana pamagungano makuru nezvimwe zvakadero. Kana guta reburwayo richinge rangorelaxa mamajors iwayo, panogona kuita dambudziko.
Pane mienzaniso here yekuti muri kuona sekuti vanhu vari vari?
Tiri kuona mahigh density suburb mazhinji, kwete kuburwayo kwega. Vanhu havapfeki mamaski, vanhu vanongoungana misika yavhura. Utsanana hwuyahuya hwecovid-19 prevention hwatati nahwo huri kudzikira. Rogona kunge riri dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti izvo mabhodha edu vanhu vanenge vava kupinda vakawanda. Imwe iri kunzi local transmission inogona kunge isiri local transmission.
Munoreveya pachiremba munganyatsotsanangura here?
Vanhu vari kupinda nepamabhodha, vanhu vari kujamba mabhodha vachipinda vachiyambuka nemurwizi, vanhu ivo kana vaira vasvika muguta hauchagona kuvaseparata kubva kuvanhu vagara vari muguta. Saka akazadza umwe munhu anga ari muguta hamugona kuziva kuti akazadza nemunhu akajamba bhodha. Idambudziko ratogona kunge tinaro, nokuti South Africa neburwayo zviri pedyo napedyo stereki. Chechitatu ndechekuti izvo kutesta chaiko chaiko kwatinoita, hurumende idu haisi kutesta zvakakwana, uyezve haisi kutesta zvakaenzana-enzana mumaguta ese nemumaprovhinsi ese.
Izvi zvinorevei tichitarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Choona kuti zvichida muburwayo vakawedzera kutesta kwavanoita, vanogona kutanga kubata makesi akawanda. Hazvirevi kuti makesi achinja, asi kungoti vakwabata. Ndo iyaya yatinoti case demic iyai, tichienzanisa nokuipatsanura kubva kuepidemic. Teta kubata makesi akawanda nokuti izvo tiri kutesta vanhu zvakawanda. Hatigoni kuenzanisa vanhu vari kutesta vakaita sevekuburwayo nokuHarare tichienzanisa manhamba avo nevanhu vasiri kutesta zvachose vakaita sevekuMidlands. Hakuna zviri kuitika zvokutesta.
Kochi chiri kupa kuti vanhu vasavhenekwa?
Hurumende haina matest kits. Vanhu vese vari kutestiwa kuno kwakaita sekunana Midlands, vanhu vanotoenda kumaprivate vachinobhadhara $60 kuti atestiwe. Zviri kuremera vanhu. Dei hurumende yaikwanisa kutesta vanhu zvakaenzana nyika yose, taigona kuzoenzanisa mafiga edu toti uku kuri kuwanda vanhu. But pari zvino hapana kuenzana kwemafiga.